Misika ya huwa marari na sindeino tobacco sales floor ne premier tobacco sales floor ukovarimi wakaita samai Angelina Mawaze basina kufara ni mtengo yange iri pamisika iyi chimwewo chisina kufadza varimi kuderedzwa kwemari yemadhora ekuamerica yavachapiwa mushure mekutengesa fodya yavo kubva pazvikamu makumi masere nezvishanu kubva muzana 85% zvavaipiwa mwaka wapfuura kusvika pazvikamu makumi manomwe nezvishanu kubva muzana kana kuti 75% gore rino Katika mchengi, au wanonima wari kumatepa kumashonaland syndrome, wano kivangi wa chitari sila kupiwa marie kuzea kawanda gorerino. Asila chivura msika, jiripa mtemo, mutelekiru we mtunga miru wenyika, wako senda inchi wenga, vati urumende ya katura dano, rekuenza nisawari miwefo ya, ni wano wanotengi saa jume jirimwa, jichirwa kana shikaziwa.
You are not right to discriminate.
Zvakanga zvisina kunaka kuita rusarura saka takati vanhu vese vafanane
bero rekutanga ratengwa remadhora mana nemasendi makumi mapfumbamwe nemasendi maviri pakirogiramu $4.92 kunyange hazvo varimi vange vachitarisira mari inosvika kumadhora matanhatu pakirogiramu mamwe mabhero efodya atengwa nemitengo yange ichitori pasi pemadhora nemasendi makumi mashanu ekuamerica pakirogiramu mutengo unonzi nevamwe varimi hauna chounovaunzira kuhomwe dzavo vachiti mari iyi ishoma zvakanyanya kana zvichienzaniswa nekudhura kuri kuita zvikwanisiro izvo zvave kutengeswa mumadhora ekuamerica vachiwenga vakurudzira varimi kuti vatsvage mari yekunze pamusika wereserve bank of zimbabwe auction floors asi mumiri werimwe sangano rinomirira vari vefodya reprogressive tobacco farmers association vamutandwa mutasa vati vazhinji havazive musika uyu vachiwenga vati hurumende iri kutora matanho ese ainokwanisa kutsigira mabasa ekurima fodya munyika vachiti fodya yakakosha sezvo ichiunza mari yekunze munyika asi mutungamiri werimwe remasangano anomirira varimi vefodya munyika rezimbabwe tobacco growers association vageorge seremwe vati vanoshushikana kuti makambani ekunze kana kuti contractors ndiwo ari sigira kurimwa kwefodya munyika izvo zviri kuita kuti nyika irasikirwe nemari yakawanda nemabasa kambani huru inogadzira fodya pasi rose yechina national tobacco corporation ndiyo inopa mari vakawanda zvikwanisiro zvekurima fodya asi vachifanira kuitengesa kwairi chete nyanzvi munyaya dzeupfumi uye vakamboshanda mubazi rezvemari vamasimba manyanya vati zvakakosha kuti hurumende itsigire kurimwa kwefodya nekuti inounza mari yakawanda munyika zimbabwe yanga yakatarisira kuwana makirogiramu efodya mamiriyoni mazana maviri nemakumi matanhatu nemashanu 65 million kgs asi gohora dzikira nekuda kwekusanaya zvakanaka kwemvura pakakonzerwa neEl Nino uye pari kutarisirwa gohori repasi kana kusvika pamakirogiramu mamiriyoni mazana maviri nemakumi matatu nemashanu 235 million kgs nyika inotengesa fodya kunyika dzinodarika makumi matanhatu uye gore rapera chete yakawana mari inoita bhiriyoni rimwe chete nemamiriyoni mazana maviri emadhora ekuamerica $1.2 billion pakutengesa fodya ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Manguja.